maneraka na kambu ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 8/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekutoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMunangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMunangagwa nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMunangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine urongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMunangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatare edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezveofisi yavo pakuzogadzwa kutsva uku. Nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMunangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Kostini medu vakanyorwa mhosva dzinorambidzwa munhu kuti agone kuita president kana vice president. Havana kubatwa nemhosva saka vane kodzero yokuapoindwa kuti vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanotiwo vanga vachitarisira kuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachavewo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavaMohadi Muzare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vamuhadi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
Vamuhadhi vakanga varidzai navoga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zvirumaziswoma vamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vamuhadhi.
Valazara Sauti vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafuza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
Va Emerson Mnangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga ngambo vanga varimo vamahadhi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavamuhadhi navachivenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
The Voice of America.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti komiti yeUniversity of Zimbabwe yavapa degree iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi, kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vaMnangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechiriga vanoti vapiwa havo zvitupa zvokupedza kudzidza vadzidzi ava asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muwandu hwavo vajoina mamiriyoni vechidiki vakadzidza vakaturika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa, ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navaMnangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsigezi veZANU PF nhasi vadomwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare reNational Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge darire ndinodzokorera mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava. Asi vasati vagadzwa mamboita zvewezhewe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzarunuka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members.
Vakafanobada chinzvimbo chevanopopera nhengo dzeCCC muParamende vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus sepaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11:00 asi tazoka tikamara pati taakuuya totoa kuti hazvatopera vanoita ivhini before 10:00. Saka tashaya kuti ko vaakuriga futi nekuparamende marigiro avakaita kumaelection Saka tatokasha mara kuti kuzvanga kufamba sei.
Vati advocate Eric Matinenga na Mai Miniele Gumede ndivo vange vachifanira kukwikwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake. Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupura itogare pivanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudhenda vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo muma standing orders parliament procedures zvine zvirimo. Kana tatosarudza tasarudza, vauya vomanya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mekugadzwa vamudhenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda, vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare, vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira, pamwe nekuvamirira zvakasimba, pamwe nekuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo, akaita sekuenda kundufu, michato nezvimwe. Kudare reSenate, Amai Mebo Chinomuna vakunda vaFelix Mafave CCC nemavhoti makumi mashanu 50, vamafava vachiwana mavhoti makumi maviri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. VaMike Nyambuya vakunda Amai Mike Chakabuda mushure mokuwana mavhoti makumi mana nemapfumbamwe 49, Amai Chakabuda vakawana makumi maviri nematanhatu 26. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika, vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudhenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro. Munemo nyaya makanzuro akawanda munyika, nhasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo Gwanda, Bulilima neMangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga vezano PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Nemaprojekti akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro, tichibatsirana tiri pamwe chete semakanzela state.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nhasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva, uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekutiratidzire tiri kuedza kuti tipimudze manzwi edu anzwikwe. Sezvamunoziva takabva kuita sarudzo zvisina kufamba zvakanaka, idzo dzakazopedzira vamwe vazvigadza. Asi isusu sevanhu vanoziva pavakavhotera zvakabuda musarudzo sandizvo zvakaitarisira, nekuchemawo kusadhadhi neAfrican Union neUnited Nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka, vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzo zvinoita zvakajeka. Tinoshuva kuti dai zvichikwanisika paitwe sarudzo patsva, uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze tsika yekutigira utongi wakaipa urugutika kuzimbabu. Uye izo chamba tira wakuti ya yae immigration ya wano garo chema ya yae mazimbabu ndanenga chuya kuno ajitaka kushaa kurarama. Ibra ya pera wakuti.
Shoko renyu uombe, muruda kurusita kunani?
Changatine shoko rangara kananga shukuru seibu mende in South Africa, tungamiru wenyika ya South Africa wasiri orama post na wafikile mbalula. Jango tine ANZ za Israeli Roberto uomberi notonga, notungamira South Africa. Na kujizana kwa avone mwende Zanupia. Saka zino tiri wadza kuti kiri kutiza na amo ku Zimbabwe ya kakonje zifane Zanupia. Iwo mebatu rao vano tigira zilisho. Saka tiri kumbirisa kwa wani tati zama kumbira yeti alamba kumbira kwa wani kutidae lambo shika kwa wano tora dano. Rekuti wawone sebo nukuti tino ziwa kuti kata waka gara wana wangu wawo pasi. Tezo ziri chamwari ni chamwari. Waka wawone sa chukwari kuti aywa. Dae lae zalita mzaka naka. Nikaedi ya Zimbabwe ya shanda. Iri dambu ziko kuti vanhu vanenge vachitizira musaudza kuti vanhu bva rangoperawo.
Kumberi chii chimwe chatinga tarisira kuti muchange muchiita?
Tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record in South Africa iyo yatinoda kuti probably timbotonovhara iri embassy chaiyo yekuZimbabwe ndachambotonogarapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu. Tichiri kuda kudecide kutone kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kuLuthuli House inonga iyo ye batu re ANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Vanga vari vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa vari parunare muCape Town kuSouth Africa naTabo kaNcube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzipfuura pamwe nekudzipisa izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri kukurwiswa kwakaitwa musha weMuwewa uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi neZuro. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nhasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukana wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakweretese mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu yeMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica ndiye amai Delight Ngwaru vekumusapakaruma murunhu reMashonaland West, avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuAmerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhora emunyika zvinhu zvakawanda muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya vachipa muenzaniso wekuti marita maviri emafuta ekubikisa ari kuita madhora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta.
Kurita zvemafuta inda $6, kurita yeshuga inda $3. Inda wa flower, inda $2. Ayo kumbawa zikoshi, zawa tu wano kutenori, wano kubatilika, nori mara chero kwa yabata chero kwa bata $10 ya, unu kwa nini.
Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi chiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. Valameki Goredema rekuguruve mudunhu reMashonaland Central vanoti vemabhizimisi havachada kutambira mari yemunyika anove mabond uye kunyange paine chenji vanoti mutengi atore chimwe chinhu chinoenderana nechenji yake. Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekutevera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu reMashonaland East.
Ndoona mari pamwe ndoinonetsa kuvarwe kumamai mari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega ugona kuishaya.
Asi mumwe muzvina bhizinisi kuguruve kumashonaland central vaonisimo rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare. Varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe madhora emunyika kana wokuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemadhora ekuAmerica chete. Vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rino vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa. Kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira madhora emunyika, hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti dhora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo, kunyange hazvo nyika ichishandisawo madhora ekuAmerica nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa madhora ekuAmerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende.
Ikonomi yedu iri highly dollarized. Ema economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars kuita matransactions.
Mumwe anongora zveupfumi achishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vari zvinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino.
Sazvoona kuti manotes atinawo akufanira kudzurudzwa. Takufanira kuitawo noti maybe kana re-1,000 kana re-5,000 riri one note remabhoni.
Gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo, asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kanawo gavhana weRBZ Dr. John Mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanogara havo vachiti hudyire hwero vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu, asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji, Enoch Chisale, anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achishandisa mazwi akasiyana siyana kuumba chikwata ari ega achizviti vabhanda Mai Moses, Gogopiri kana Chisale. Ngatinzwei achiita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7.
Vachisale mumwe munhu wewe akangozvidzikamirawo
vitara wachayocha vikimbi ino chitale waka kurira mungumbuye mangura ba 19 zema kurere kex eni razo watu waka zopinda marara o 2008 kureri ya I think most Zimbabwe no kutu kureri but ndopa waka zopinda marara ndo ana John Lake come to town iwa
chakambo kunzi wae mchitawara ze 15 billion ndipo pamuru kutawara ira
15 billion yange ato leta
saka kumangura kumangura manga muri kupi because this time botenga mabakari sikamuyamya pa central stores
okay ya yeah, mabakari munyatoziva mabakari sika kwakuri kuchebanga and then isusu takakurira mudamba village saka taito notenga wachingwa kwa bakari
mudamba musaka maito nda kuzvigure here
kana utori mudamba utoziva kuti zvigure waitomboenda hako but kwete kunotapa kunoona
handizika alright saka mapinda muharare matanga kuita yemuharare chii chakazokusundai kuti iko zvinezvi takuona kuti uyu chisale watakuona uyu hasiri wataimboona kudhara uyu waikozvina akunakidza sterei
akazvitanga kudhara chisale unhu wake akautanga kudhara kubva kuchikoro chaitsheke pachikoro ndaitozikanwa ntinzi webhend zvekutamba izvi ndakatanga kudhara chandakatanga kuti the keyboard then madrum
ini makana makazvitanga muri kuchikoro izvi vabereki vaiti chii manje mukomana achitanga kuita madrama achitanga kurova madrama
chisale yanga itori ndururani zvaairambidzwa ndozvaaiita but vabereki vangu vafunga zvide izvozvo vaiita zvechikoro musi akatombobvarurwa masaga iwayo madrums iwayo ndikarwadziwa steric but hazvina hapana kubvarura pfungwa dzaka dziri musoro akabvarura matika kana nhasi ndichingokuita izvozvo
ndomutewera kwesiko ndatita kumusimbira
saka vanhu vari kutambirana sei nezvamuri kuita izvi tinomboona muchirova kwaya yenyu muri 9 zvino zvichimbofamba seiko paya paya
tinoziva kuti vamwe vane mareasons avo ekusatambira zvandinoita vamwe vane mareasons avo ekutambira zvandinoita and vamwe vari pakati nepakati anenge achifarira zvinenge zvichiitika but kuzongoona chitana akaita crossdressing chete anobhata aiwa auya atiuterere because akaita crossdressing saka zviri paviri vamwe vanozvifarira vamwe vazvifarira vamwe vanozvifarira but vari pakati nepakati
asi vemhuri neveukama vanonzwisisa handiti kuti aiwa chisala ari kuita zvaari kuita
ini ndine mutemo wekuti tingade kunzwisisa tinomuti akadaro anodawo kunzwisisa we get along saka ndisingazoziva kuti paveukama asingazvisisi njani but ndinongoona angu achifarama
Maria mtemo wake toda antitunga mire mudo wake wa kanaka waerera pakalvari Jesu antitunga mira mwendo lepe
manga muchinzwa kambo kanonzi ndomutevera Jesu muchibvawo kunzwa hurukuro yaitwa naEnoch Chisale naIvan Zinengo Studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-031 musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eparamende nesenate pamwe nevatevedzeri vavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusema na Praxidis Jeremiah.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 8 Mpandula 2023, uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Because of the smart, which we ain't got under us and Buza, and under us, I am the land of Ayaz, other corner, the Kemos, Elizabeth, Suke, over gender, local Velavalan in Aku, Mavavale, Tuba, Logo to Bafagi, Sagelong Mama, go to where can you die? Local Lan in Lava, one of our funeral in Jalo, Bell Salini.
Umanga Meli Emerson Mnangako, Secretary Mnams and Akembo Mahadi, Ubang Munya of Sagelivaki, Ukulu Mende, and the only Lomnums and our Constantino, which
we
ain't got.
We are very excited, ZANU-PF legislators. We are very excited that we have our speaker back.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu.
Amalunga edalele parliamente ele National Assembly abuyisele umnumzana Jacob Mdenda esikondleni sokuba ngumlawuli weleli jale. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa namhla zigcwale ezidalajeni emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umnumzana Kembo Mohadi ukuba ngomunye wabasekeli bakhe kuhulumende endawonye lomnumzana Constantino Chiwenga. Umohadi ubuyele esikhundleni aphumekiso eminyakeni emibili edluleyo ngemva kokuchaywa ngabezindaba ukuba wayesiya emachasini labesifazane abaningi abagoqela abanikazi ababanikazi. Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umohadi lo Chiwenga bafungiswe estate house ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ababili laba batshele intatheli zindaba emkhosini lo ukuthi babonga uZulu owakhetha ibandla leZANU-PF walibuyisela embusweni lanxa nje ibandla eliphikisayo eleTCC kanye labenhlanganiso ezahlola ukhetho ezifana leAfrican Union leSADC besithi ukhetho aluqhutshwanga kuhle. Uchiwenga uthembise ukuthi uzosebenzela intuthuko.
And all I urge you is that the Zimbabweans must do away with the spirit of.
UZulu weZimbabwe kumele asuse umoya wokuzizonda ukulimaza isizwe sakhe, kodwa kumele sibambisane. Singehlukana ngemibono yethu, kodwa akumelanga sehlukane njengabantu baseZimbabwe.
Lo Mohadi laye uthembise okufanayo.
Le njongo yethu esiyibeke eceleni mayelana nezentuthuko, lamanyathelo asesiwathathile ukuze siwufinyelele umbono ka-2030.
Isikhulumeli sebandla leTCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyayanyisa kakhulu ukubuyiselwa kukaMohadi esikhundleni somsekeli kamongameli lanxa wenza ubuchapha kuhlandla lakuqala lombuso kaMnangagwa.
Because of Fenduis Mohati, Lochuenga, Kulanda Zambuza, and Olanda Bazayen, Olanda Bayazi, Barbe Corner, Jeves, Lela Kemos, Elizabeth Suke, over gender, local Velavalan in Laku, Mavale Tuba, local to Bafagi, Usegelong Mama, go to where can you die? Local Lan in Lava, one of our funeral in Jalo, Bez Lale, Benzaguenza, go to Iguza Pela, Jobasuas, Taban to Lava, Abangawang, Ketwin, Isata, Kisarenza Catalana, Utelum, Sisa Isindos, Zimbabwe. Abantu beZimbabwe bengalahli themba lobu bukhokhelo obukhona bukaMnangagwa bukho emthethweni njalo abantu buzasinika yona.
Ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo umqondisi obonango kwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Farai Marapira ngesikhathi loludaba lulotshwa. Bakhona bezinye inhlangothi zempilo abathi ukugcotshwa kukaMohadi lo Chiwenga yikwephula isisekelo sombuso sona esikhuthaza ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa nabesifazane njengalokho kumunyethwe kuzigaba 17, 56 kanye lo 80. Izigaba lezi zikhuthaza ukuthuthukiswa lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane lapho kubekwa abantu ezikhundleni kungatsha zonke zikahulumende lakunhlangothi zakhe ogoqela lamankampani aphansi kwakhe ama-parastatals. Kungalesi sizathu umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats unkosazana Linda Masarira esola umnangagwa esithi ngokwehluleka ukukhetha omunye wabasekeli bakhe owesifazane wephule isisekelo sombuso welizwe.
We are just demanding for at least one woman vice president, a gender-balanced cabinet, and gender balance to be observed as enshrined in the Constitution of Zimbabwe.
Sifuna nje ukuthi kube lowesifazane oyedwa nje oba umsekeli kamongameli iqula labaphathintambo bakahulumende elingeniswe ngobulili kanye lokulingana ngokobulili njengalokho okusisekelo sombuso waseZimbabwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi esinye sesizathu sokubuyiselwa kukaMuhadi yikuthi uMnangagwa ufuna ukugcwalisa isithembiso sokumanyana esenziwa phakathi kwePF Zapu leZanu.
Ekati ngeke esacrifice uMuhadi ngenxa yokuthi uMuhadi ungene etikitini leZapu.
ELeZimbabwe lagcina lokuba lomsekeli kamongameli ongowesifazane ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe, yena owayesekelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru laye umnumzana Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Edale lePhalamende eleNational Assembly abuyisele umnumzana Jacob Mdenda esikhundleni sokuba ngumlawuli weleli dale namhlanje kanye lobe ngumsekeli wakhe unkosikazi Tsitsi Gezi. Abebandla le-CCC bebengekho edale ngesikhathi kusenziwa lolu khetho njalo bathi batshelwe isikhathi esingayisiso sokuqala kwalolu hlelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho kaMdenda lokhu kuza ngesikhathi idale leli lifungise ukuqala umsebenzi kwamalunga alo izolo. UMdenda usethethe isikhundla lesi okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa kusukela ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli wamalunga alidale weZANU-PF umnumzana Phuphurayito Garephi uthi uMdenda ukhethwe kungela abaphikisayo ngoba abe-CCC bebengekho edale.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu, umuntu osebe lomsebenzi lo okwesikhathi eside, uyawazi umsebenzi wePhalamende. Abebandla eliphikisayo babuye lapha begijima, bephuzile, bephikisa, thina sesihlezi phansi kudala.
Kodwa umkhokheli wamalunga e-CCC kuleli dale umnumzana Amos Shibaya usole kakhulu indlela ukhetho lolu olenziwe ngayo esithi bebetshelwe ukuba lolu khetho luzaqala ngo 11 AM ekuseni.
Izolo sibatshelile ukuba silo mhlangano wethu wokukhetha abazasimela. Besivumelene ukuthi ukhetho luzaqala ngo 11 AM kodwa sethukile sisizwa ukuthiwa ukhetho lwenziwe u 10 AM engakafiki.
Ingcitshi ecubungela ezombusazwe umnumzana Thethi Ncube uthi amalunga awe-CCC kumele aqakathekise umsebenzi wabo.
But okokuqala ukukhangela ukuthi kutshona lokhu kuveza i-attitude yama-parliamentarians e-opposition towards parliamentary procedures and parliamentary processes and proceedings. I-attitude yona le eyokuthi kulokunye okungaqakathekanga e-parliament bayithatha ngaphi, kungaqakathekanga kubani, kibo as individuals, kibo as representatives of a political party or kibo as representatives of constituencies. Mbona ngani kuveza iattitude yabo, and iattitude yona le negative and yinto kumele bayime bengaqhubeki beyenza ngoba bayadisadvantage ama constituencies, bayacompromise ama parliamentary processes and procedures. So yinto embi kakhulu.
Kodwa enye ingcitshi umnumzana Bekezela Gumbo uthi abe-CCC benze iphutha ngokungabi khona lanxa bona belandula ukuthi bakhalele ukuba kulolu keto.
Injongo lapana ebu votele nguwa mkwama members ya TCC yunguti vile tuchichu tuchichu uze kwa zulu leta kumele kuti vetula gale vekona mbuswe. So izikunja zonke zifana nokuthatha izikunja ezibu government ama ministries ukuthatha izikunja zokuba ngo ze parliament ukuqakathekile ukuthi bebuse abantu labo abavotile bebone ukuthi bayenzani.
Isikhundla sikamongameli we-Senate besincintiswa phakathi kukamnumzana Felix Magalela Mafasivanda owe-CCC lonkosikazi Beuchinomona owe-ZANU-PF. Unkosikazi Beuchinomona unqobile ngemva kokuthola amavoti angamachumi amahlanu 50 ukuthi uMafa uthole amavoti angamachumi amabili lanhlanu 25. Ukukhetho lomsekeli kamongameli we-Senate umnumzana Mike Nyambuya owe-ZANU-PF unqobe unkosikazi Margaret Shakabuda owe-CCC. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe uMdenda uthe amalunga alelidale kumele aze ukuzomela izifiso zikaZulu ngoba kuphalamende esanda kwedlula akhona amalunga aqede iminyaka emihlanu bengazange bawuvule umlomo. UMdenda uthe uyajabula ngokukhethwa kwamalunga amatsha edale leli abasuka kumabandla umabili ele-ZANU-PF lele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Amakansila aweGwanda afungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje lapho athembise khona ukuxazulula inhlupho ezibhekane laleli dolobho ikakhulu olwamanzi. Abane phakathi wamakansila alishumi lantathu ngabesifazane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila amatsha la athi okumqoka kibo yikulungisisa udubo lwamanzi kuleli dolobho othamile minyaka loqala. Umnumzana Darlington Spanda, ongukansila kaward 9 eGwanda, owebandla le-Citizens Coalition for Change, ngomunye walabo abagcotshwe lamhlanje.
Yebo sigcotshiwe, but still lokhu esi-under protest. Impumela yalo lokhu esayi-disputa. Nxa yokuthi sikhethwe ngabantu, abantu basinikele umlando, lathi sibone kungumlando wethu njalo ukuthi sibuye sizogcotshwa. Indaba amanzi siwathenga njengomanisipala ezinwa, sizafuna ukuthi sikuzwisise ukuthi amanzi siwathenga njani.
Umnumzana Thembani Mathuthu, ongukansila kaward 7 okubandla le-ZANU-PF, uthi bazinikele ukusebenzela intuthuko yaleli dolobho.
Kusukela namhlanje akusela okukhuluma ngohlangothi olokuthi maybe mina ngimele i-ZANU-PF lwanumele i-TCC. First port of call yami engiyukhandle yokuqala ukuthi ngi-unite iwadi, babekwathi from today onwards sesinyanda yinye, sesisebenza ndawonye kule migwaqo engahambeyo kube lezi ndawo ezilamasiko ezihlala egeleza. Sikhangelele ukuthi into ezifana lodubo lwamanzi lesi khanti siluqede.
Umnumzana Wellington Nare ukansila kwat 4 uthi lokithi elidala lejawunda lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko.
Iwadi engimeleyo iwadi endala kakhulu ukuthi ndomlandu uthi ona ngibuyele ngisebenzele i-council le-community engiyo uze sithuthukise iGwanda ngoba yiyo iwadi elomlando omkhulu kakhulu elezinto i-infrastructure enayo esalele emuva in terms of i-development. Angiboni ukuthi ona at this stage of time kuyinto enjani esingayicelebrate ukuthi ona abantu basebenzisa isambu esisodwa. Mina ngisebenza i-council I'll work hard ukuthi ngibone nje ukuthi into ezinjalo siyazilungisisa.
Unkosikazi Fortunate Gundu okhethwe phansi kwe-Women's Quota kubandla le-ZANU-PF uthi kuyabajabulisa ukuthi njengabesifazana labo baphiwe isikhundla kwezombusazwe.
Abomama labo sibe lama-opportunities okuthi sithuthuke, firstly on the political background and also singena in the corporate world, in the government institutions as well. Thina wethu umsebenzi ukuthi sibone ukuthi at grassroots kuma-ward wethu are we developing and abomama are they incorporated in those developments. If there is a project abomama bangena njani.
Ocubungule zombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi kakholwa ukuthi kukhona okutsha okuzayenziwa yilabo abakhethiweyo ekhansilini.
Izinto lezi sezipoliticize. Xa ungukhansila uvela ku-opposition uveleka ulitholi lelo thuba lokuthi ngifuna ukulungisela abantu bami, so kuyamele ukuthi ukuze ubalungisele ube ucuphe esikhwameni sakho okungayisikho. Baningi abakhampeyina ngokucupha ezikhwameni zabo, baningi abathola izihlalo kuphezikhwameni zabo, kodwa kakumelanga kube njalo. Ngabantu okumele bamele abantu ngokukhulumisana lezi yingatsha ze-local government ukuze kube le ingqubekela phambili, kube le ntuthuko.
Amanye amakhansila agcotshwe kumasipala weGwanda lamhlanje agoqela omnumzana Dulani Moyo Noletin Love, Edgar Ngube, Dingilizwe Ndlovu, Siyanda Siziba, lamakhosikazi Sithabiso Mpofu, Nomsa Zwanda, kanye loTanatia Moyo. Amakhansela la azahlangana njalo ukuzakhetha umoya wegwanda lomsekeli wakhe ngemva kokuthola imfundiso mayelana ngomsebenzi wabo. Namhlanje amakhansela aseBulilima, Mangwe, Masingo lakwezinye indawo lawo afungisiwe ukuqala umsebenzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa namhlanje zigcwale ezitaladini emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zikhuthaze njalo uhulumende weSouth Africa ukuba achiyane lokusekela impumelo yokhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukutshengisela lokhu kuqhutshwe emadolobheni abalisa iCape Town, Pretoria kanye leJohannesburg. Uthabo kaNcube oweStudio 7 uxoxele umunye wabaqoqeye ukutshengisela lokhu ephansi kwenhlanganiso eye-Progressive Zimbabweans in South Africa, umnumzana Njabulo Sibanda.
Into ezezaphakama ukubana ifuna ukubana savokhethe ukubana iZimbabwe zayibe lilizwe elirayit, ilizwe elizanakezela izizalwane zayo, ilizwe elizathi abantu kulokuthi ba-immigrate besiya kwamanye amazwe babuyele kibo bathole ukuphila besezweni labo. So into besimatshela namhlanje ukubana besedinwe nge-government that enganakezeliyo izizalwane zeZimbabwe, besedinwe ngama-elections ahlala ele nkulumo ehlala nje vocavoca ngela impumelo kahle. Then sikhuluma ama-economic failures, sikhuluma ama-social issues, lama-human rights abuses. Yiyo nje into ebisenza sibishe into besiyisha siqondisa leni layeze kwi-embassy yeZimbabwe, siqondisa ku-government yeZimbabwe.
Libona ngani wamukelekile yini umbiko eluhambisileyo, njalo nxa ungamukelekanga kuyini eliza kwenza?
Thina umbiko sihambisile i-memorandum sayenda over lapha ku-council yethu, and bekungayisithi sodwa ebebhikisha from ilokhuzeniombi lapha e-Joburg, nabanye abebese-Cape Town, abanye bebese-Pretoria, bonke bebesiya. So sihambise ama-memorandum. I-memorandum yethu inikeze u-government yeZimbabwe 14 days to respond to our issues that we have raised. And one of the major issues that we have raised is ukubana asafuna umbuso weZANU-PF in the first place, ngoba yiyo sisenze sasiyafika lapho esifike khona njengesizwe. And because kwalokho akehlulekanga not just that, but also sikhangele ukubana sinama-elections that were rigged, elections that were not true and fair ngokuzwa ama-reports awesadathi lamanye ama-observer missions. So uma bengarespondanga ngesikhathi lesi esifanikeze sona, thina bese sivele sesiplanele ukuthi in 14 days kuzaba leyi March, ingehlula leyi March yesibili. Into esithathu thina esiyiplanileyo njenge-Progressive Zimbabweans in South Africa, besisiya sifuna ukuthi amabhoda eZimbabwe avalwe until uhulumende kaMnangagwa nabantu bakhe basuke, kuphiwe isikhathi sokubana abantu banikezwe ukhetho lokubana bakhethe uhulumende abamfunayo.
Abantu baphume bebaningi yini babambana kulolu daba?
Indawo lapho ebesitshengisela sikhona bekunenye igroup lapho mina bengikhona lapha ethi i-date consulate belapha elokhuzenandi i-Joburg, yikho lapho ebesikhona ne-group lapho ekade ngikiyo yona. We around 300 or so abantu that showed up, and khona abaningi bebelokwesaba ngoba siyazi ukubana izizalwane eziningi ezeseZimbabwe ezilapha azinawo incwadi zokubana zibe lapha e-South Africa. Abanye abanama-passport, abanye abanamaviza, abanye nje sebehlala nje ukuthi abala yona incwadi neyodwa noma isithupha nje sokuzalwa eseZimbabwe. Sizathola umuntu wangikhona kanazo.
Lokho bekungumnumzana Njabulo Sibanda owenhlanganiso yabeZimbabwe yasebehlala kwiSouth Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa, ekhuluma ecingweni loTabo kaNcube eseSouth Africa. Ngemva kokugcotshwa kwamakhansila lamalunga amadala ephalamende lelesenethi kulandela ukhetho olulempumela ephikiswa ngamanye amabandla ezombusazwe lezinye inhlanganiso ezizehlola lolukhetho. Usandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Bheki Impilo Mbezi. Unobhala jikelele webandla le-United Movement for Devolution elikhokhelwa ngowake waba ngumlawuli wedala lephalamende ekubandla le-MTC umnumzana Love Momoyo.
Of course, ama parties lawa ama major parties they are on hope ukuthi elinye lizawina opportunity lizawina le ruling line if it yawina. But then when it comes to kuzeki le administer ama elections fell short on administering ama elections lawa ukuthi ephume in a fair way. Of course, we can say asina sure ukuthi yena uthamisa ingaba for sure la mazi 11 zakhona ukuthi uwinile yini. There was lack of transparency in the build up to elections, that is the ballot paper printing, that is inclusiveness ya ma political parties. We were never included in the process of ukuthi sibe kwazi lokuthi amabhalothi lawa aprintwa ngaphi, lokuthi khona siwabone veli nature yawo, i-texture yawo lani, all those things azizange zinikezwe such as that. So that failed on administering ama-elections. Thasi sibone ukuthi khathesi kunama-controversy and there is a lot of confusion within ama-political parties and which has actually escalated ukuthi kunama-threats ezizanu sipretena nabantu. On the other hand, isithi khona anyone wants to subvert government eya-electoral, but ukuthi ngathi ukukhangele ukuthi isisindliwe, I'm not sure because it's not transparent as to what transpired endaweni ezingama constituents onalawa apho ngo-announcewa within a short period lokuthi kwahamba njani lokuthi bathabhileta njani ama-results, we are not sure ukuthi kuhambe njani. Of course yona isisili nawo ama-shortfalls ayo njengondaba yokuthi khona it was no structures phansi kuhle kuhle plus it's a new party. Of course that could have contributed ukuthi ezinye izinto bengazibona ukuthi ziphukume njani. Akusinike ezithine ezi-EMP ukuthi iprocess yama-elections lawa ayenza ngendlela enhle elungileyo which you can lathi sifile ukuthi this government has got illegitimacy over ukuthi ihlale isigavene as a people of Zimbabwe.
Lithi ngabe kwenziwani kathesi ukuqhutshekelwa phambili?
Thina njenge-EMP would be so happy ukuthi njengoba i-SADC i-declared ukuthi the process was flawed, would also be happy i-SADC ibuya ne-recommendation which is a tangible, which is a recommendation ekwanisa ukuba practical ukwenzakala, kumbe i-process engaba some sort of a dialogue, would be happy ukuthi kube ne-dialogue within the players ezama-elections ayenzile khathesi, be it in thina aba-EMP, be it i-ECC, be it ZANU-PF, any organization which took part within these elections, zibe included in that round table, so it makes a way forward because at the end of the day, ama-elections now ayenzelwa to promote democracy at Zimbabwe as a whole, as a people. Akayenzelwa only political parties, but ayenzelwa even ama-citizens at large.
Kuyini kathesi okuqoqwa libandla lakho? Njalo umkhokheli wenu umnumzana Love Momoyo kungani engancintisana?
Into eyenza ukuthi umkhokheli wethu engancintisa we could not participate because of lack of resources such as $20,000 to participate as a president ukuthi ngicontest, so on its own kholoko it automatically disqualified us. Then thina as EMP when it is getting the way forward thina a united front as opposition, not ukuthi kube le issue ukuthi kule only one political party which can technically iZANU-PF, so we are open ukuthi sizame ukuthi ngeke amanye ama-political parties ama-opposition ukuthi kufuze sonke sihlangane sikhulume ngokuthi one voice esilungise lapho esilekha khona indaba ezinjengeze-inclusivity ezihluphayo ukuthi you'll find i-special parties which come from Maseneland they've been suffering ngendaba yokuthi sebaphonge ufuna intuthwa nxa kuyisikhathi ese-dirty wage. But nxa sesikhuluma ngendaba eze-decision making ukuthi izihlalo ukuthi abantu babe-decisive in deciding for their seat, abantu laba banikeze izihlalo ngendlela enhle. So thina as EMP will be open for dialogue which want to for dialogue with any political party efuna ukuthi isebenze lathi on equal basis, ingena kuthiwa kule big man there is a smaller man. No, everyone who must work as Zimbabweans from equal basis then is engaged siwelela nokuthi how best can we take it to party this system as an EPF.
Lo-ke bekungumnumzana Bheki Impilo Mbezi, unobhala jikelele webandla eliphikisayo elezombusazwe ele-United Movement for Devolution. Lapho-ke limuzwe ixoxa ecingweni loSandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-Bite Bridge.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Woza Friday liviki leqembu elicula umdumo kaMasikandi elizibiza ngokuthi abafana bomnyakazo liphethe isingile yalo entsha elesihloko isithi intombi emhlophe. Nangu umholi weqembu leli uMxolisi Ndlovu exoxa lontungameli Nkomo weStudio 7.
Sanibonani makhaya kubalaleli nje nabasakazi bethu ku Studio 7. Ngokuzalwa ngizalwa eLupane esigabeni saseKabelo. Abanye babe ngathi nje mhlawumbe ngokuthi umakhelwane inkunzi yeGuzu. Angazi ngomakhelwane inkunzi yeGuzu. Kodwa okwanamhlanje hayi ngihamba ngikwelinye iqembu ngingekho kuleli likamakhelwane. Namhlanje ngihamba neqembu abathi abafana bomnyakazo. Abafana bomnyakazo beyakhiwa yimi nje uMxolisi Ndlovu. Ngihamba noPhilane Ndlovu. UPhilane nomunye umfowethu naye na usenkaya endaweni yasenkaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola ngaphi, kanti labangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu asikayifaki ku-inthanethi, kodwa-ke isisemalungiselweni okuthi siyifake ku-inthanethi. Abangasithola khona bangasithola ku-0 65 14 50 0 83 0 65 14 50 0 83, naku 072 62 02 780. Sise South Africa eJoburg eGoli. Sisazozifaka nje ku-inthanethi ngoba lokho esiqhubeka nje, kodwa hayi abangasixhumana nathi bangathola kulezo nawo.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Lokho esikwenzileyo sikwenzele bona. Sisazo ukusebenzisana nabo kahle kuzindawo zonke okuyafinyelela khona lawo mazwe, okuyafinyelela khona lezo ngoma.
Ngeyami le ntombi ngayithola ngalena kwetya amabhikwisko, bayaxokozela abafana akeneniwe bafana wo. Ngiyoshata nalento ngiyayithola ngalena kwetya amabhikwisko, bayaxokozela abafana akeneniwe bafana wo. Ngiyoshata nalento ngiyayithola ngalena kwetya amabhikwisko, bayaxokozela abafana akeneniwe bafana wo.
Ngilethembali ukukholisile umculo wabafana bomnyakazo kungumdumo kaMasikandi. Lingakhohlwa-ke ukuba naku live talk namhlanje sikhangela ugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ababili, uMnumzana Mohadi kanye loMnumzana Chiwenga kanye lomlawuli wedale elephalamende. Singakalugqibi-ke sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.